Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo gumiguru 28, 2018 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi
Ya, tinengo tisizvedu kuti magairo tinenge tine zvatenge tinazvo zvatinenge takatogara zvatichogara tichitaura nehurumende zvatichitotarisira kuti tisvike pese patinowana mukana
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voita musangano wechimbi-chimbi nevemabhizimisi mangwana sezvo upfumi hwenyika wananga kumawere
Yo zviripo huru zviri kuti vamwe vanhu vanozomira kuna mushongo wavo nguva isati yakwana zvozowanikwa kunzi aiwa kiwa yanga ichirehwa yava pasina zvinotwa nguva iyoyo vanenge vasina mukana zvakaro wekudzokera pamushonga yavo iya
Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera varikurudzira vanhu kuti varambe vachitora mishonga yeHIV kunyangwe hazvo muprofita Walter Magaya varikuzviti vawana mushonga wekurapa chirwere ichi
akaona kuti mitemo yaimboshandiswa muguva yavamugabe ichingoshandiswa navamunangagwa
Mumwe murume omiswa pamberi pedare achinzi akatuka mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varonga musangano wechimbi-chimbi nevakuru vemabhizimisi sezvo zvinhu zvaita manyama mire nerongo munyika Mutauriri wavamunangagwa vari muteedzeri wemunyori mukuru wedare remakurukota vaGeorge Charamba vaudza bepanhau reSunday Mail kuti musangano uyu uri kuitwa mangwana mangwanani kuState House. Izvi zvinotevera kudhura zvakanyanya kwezvinhu muzvitoro uye kushayikwa kwezvimwe zvinonzi zviri kukonzerwa nekushayikwa kwemari yekunze. Vemabhizimisi vakawanda vataura neStudio 7 vanoti vakashamisika voona tsamba dzekukokwa kumusangano uyu navamunangagwa zvekuti panga pasina nguva yekunyatsogadzirira. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries, Basfela Ndijabangwe.
Chisangano rakamirira mabhizimisi makuru chiri kuzvitambira nekuti tinotenderere uyezve tiri kutenda kuti tinenge taona mukana iwoyu. Wekutaura yatingati at the highest level tichitaurira matambudziko atiri kusangana nawo ezvinezvi nezvatinofungawo kuti tingaite kuti tiitese tiachivhe vision yedu iyoyo vision 2030 nekuti tinoona kuti kubatana nekutaurirana ndicho chinhu chichaita kuti nyika ino isumukire nekurumidza nekuti nyika ine zvese asi tikatadza mukutaurirana kuita kuti tironge mabasa edu tironge zvatinoda kuti tiite tinokwanisa kuona tisiri kufamba nekusvika patichida kuti tiite tisiri
asiwo imiwo sevemabhizimisi mamboitawo here musangano wekuti muone kuti zvii zvamuchataura pamusangano mukuru
ya tinengo tisizvo edu kuti semagariro tinenge tine zvatenge tinazvo zvatinenge takatogara zvatichitogara tichitaura nehurumende zvatichitotarisira kuti tisvike pese patinowana mukana wekutaura nevehurumende yatingati at all levels saka kunenge kuri kungoti kusanyange kuita apapa sezvo musangano wakataurwa neshort term taita mukubatanawo nevashoma kuti tingoti hatingati kuprioritiza zvinhu zvatoda kuzoita se zvatinotarisa kuti ndo zvatingati zvikuru zvinoda kuti zvitariswe pachinhano chachiri chinoichi
Imo sewe ma business muriku jigidzana zvakanaka here nehurumende nekuti tiri kumboona pane kakukandirana makobvu nematete panyaya yekuti zvinhu zviri kufamba sei zvikuru tichitarisa mitengo yezvinhu.
Ndikati izvi zvinowanika mukusevenza nematete ichifamba nebasa nemabasa edu akasiyana siyana. Asi tiri kuti isusu semaonero edu panoda kuti paite patinoti kana kuti kamwe chete paevery 4 months patinosangana nevakuru kuitira zvimwe zvinhu zvinenge zvichinetsa zvatiita tazopedzerana kana kuti nevamwe vehurumende vari at different levels zvova zvinhu zvatinosvitsa kune mukuru wenyika otibatsira kuti tiite sei tizivi yatinge iti finalize then toenda mberi. Tinoona kuti zvinotibatsira kuti ndoti zvimwe zvachona zviri kuzoita atingati maproblems zvinhu zvatinge takatoona tichitoona kuti izvi zvichatinetsa ramangwana then tese tovatatadza kuita sei kuzvigadzirisa zvinhu zviya zvozodinetsa zvakofanira kuti nhasi tingatadza kuronga kuti mari tichaiona for ingariro kana fodyo yapera zvichatongotinetsa kana kana zvatinetsa manje takuita iye inonzi firefighting saa isisi ndozvatoda kuti tiite sei tipote tichiregedza kuti zvisvike pachinhanho ichocho tova tichironga kugadzirisa aya atingati maproblems asi anoda kuitika asati aitika.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries Vasfelani Jabangwe vari parunare muHarare. Muprofita Walter Magaya vekereke yePhD Ministries vakonzera mutauro munyika nhasi mushure mekunge vati ivo nevamwe vavari kushanda navo kubva kuIndia vawana mushonga wekurapa chirwere cheHIV. Asi akakasike kutanga vamagaya vachitaura mashoko akadai sezvo muna 2016 vakambotaura kwamutare kuti mweya mutsvene kuburikidza nemavari unokwanisa kurapa chirwere ichi. Vakambotiwo vanorapa chirwere chegomarara. Hatina kukwanisa kubata vamagaya kuti tinzwe divi ravo asi vataura mashoko aya pane penyuro yavo yeYada TV vachiti pane muti wavakawana unosanganiswa nemumwe uri kuMozambique unokwanisa kurapa chirwere cheHIV. Asi vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vayambira vanhu kuti vanofanira kuramba vachinwa mishonga yavo yemaARV kwete kurega vachiti kwaita mushonga unorapa.
Pane njozi huru kana vanhu vachingoti vawana mushonga vawana mushonga isati zvaongororwa zvikatestiwa zvikapruviwa kuti izvo shuwa mushonga wavapo unorapa HIV. Njozi iripo huru ndeyekuti vamwe vanhu vanozomira kunwa mushonga wavo nguva isati yakwana. Njozi vanhu vamwe kuti aiwa kiwa yanga ichirehwa yava pasina zvinoti panguva iyoyo vanenge vasina mukana zvakare wokudzokerera mushonga yavo iya vanenge vaneye yatinoti resistance kumushonga. Saka isu hatingarambi nekuti toziva kuti vanhu vazhinji vari kuita research yekutsvaga mushonga wokurapa HIV. Tinokurudzira kuti kana vanhu vachiri vawana savanofunga kuti mushonga ngavauye kubazi rezveutano. Kune matesti anoitiwa anopruvha kuti shuwa mushonga uri kushanda. Kana zvapruvhwa kudaro topurudzawo nyika yese tovatendawo vanenge vatwanira kutiwa iyoyo. Asi pari zvino ndokurudzira vanhu vese nyange vanoenda ikoko ndanotonda muzwa wangu achitaura izvozvo magaya. Asi kana vari pavanoenda itoko vachirapwa ikoko ngavarambe vachinwa mishonga yavo yatinoziva inoshanda yavanopiwa kumakliniki kusvikira taane umbovu hwakazara hwakati tsvikiti hwokuti claim iripo nyowani inoshanda zveshuwa.
Ivo vari kuti vari kushanda nevamwe vari kuIndia uko asi havafaniri kunge vachishandawo here nevamwe vana chiremba vari muZimbabwe?
Hatingavaramidzi vedu kushanda nevanoda asingavazive kuti mutemo unoshanda muZimbabwe ndiwo muZimbabwe. Saka kana pane mushonga wataa kuzoshandisa muZimbabwe hazvina mhosva kuti vanga vachishanda nani zvinofanira kuzongopinda kuburikidza nemusystemu yedu yemuZimbabwe tine vanotongawo nyaya idzodzo dzekushandiswa kwemushonga. Saka ivavo ndo vanozoongorora vozotesta votipa umbowo hwekuti shuwa zviri kushanda then tozotanga kushandisa zvinyowani zvinenge zviripo. Saka ndogwara ravanofanira kutora iroro yezvino rokuapproacha regulatory authority yedu inodhila nezvemushonga kuti vanyorese mushonga wavo kuti taane mushonga munyowani wonyoreswa zvino wopiwa license yekushanda muZimbabwe.
Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vari parunare muHarare.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinote penyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri ne musi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Mapurisa embulawayo nemusi wechishanu akasunga vaWisdom Kwananzi achivapomera mhosva yekusvibisa zita remutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Paipiwa umbowo kuBulawayo wezvakaitika pakupfurwa kwevanhu muHarare musi waNyamavhuvhu, vaMukwananzi vanonzi vakanongedzera mufananidzo vaEmmerson Mnangagwa vachiti inherera nekuti vaMnangagwa vakauraya vabereki vavo panguva yegukura hundi. VaMukwananzi avo vari kumiririrwa nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda.
WaWisdom Mukwananzi wakasungwa musi wechishanu kuBulawayo after musangano wakaitwa wekutsvaga kutarisa zvemhirizhonga yakaitika kuHarare muna August. Wakasungwa vachipomerwa mhosva yekunzi vakasvipisa zita ravaMnangagwa inonzi muchirungu undermining or insulting the authority of the president. Saka taona kuti mitemo yaimboshandiswa munguva yavaMugabe ichingoshandiswa navaMnangagwa iyo yekunzi vakainsulta vaMnangagwa.
Makamirira kuenda kudare rini?
Pari zvino magweta edu ekodzero ezvabhuya zvaimaraiti muse mugwevera nozuro vakamhanya mhanya kuzama kuchema kuti vaWisdom Kwananzi vabudiswe pamutongo wedeu. Takatarisira kuti vanotonga nyaya dzematare mangwana muse wemande vachakwanisa kutipawo zvinenge zvabuda mukuchema chema kwokuti vaMukwananzi vabudiswe padeu. Saka vaMukwananzi vachaendera pamberi pedare nemusi wemuvhuro mande.
Iyo imhosva here kutaura kuti ndakakanganisirwa nomumwe munhu?
Pamitemo iri kushandiswa nemapurisa tiri kuona kuti hatingati muchirungu vari kuabhuza mitemo iyoyi, vari kuti imhosva, vari kuti vakachora section 33 yeCriminal Law Codification Reform Act inonzi watoka mutungamiri wenyika. Sekutaura kwandaita zvinhu zvataiona zvaiitwa munguva yavaMugabe vazhinji kurara vakati vandei vanotosvika kurana 200 vaikasungwa nenyaya iyoyo yekuti masvipisa zvezita remutungamiri wenyika. Asi magweta ezvemabhuloya zvaivaraiti aimirira zvikuru kuona aishungurudzwa nyika yese. And tiri kuona kuti munguva inonzi nevavanhu inguva itsva radio dispatch yaMnangagwa zvichiramba zvichiitika zvakare izvozvo.
Dzimwe mhosva dzavari kupomerwa ndedzipi?
Mhosva dzavari kupomerwa ndedzekuti vaMukwananzi vari kunzi vakaroma mumwewo angari pamusangano wakaitwa kuBulawayo Rainbow vanozvarira kwakamupopoto nenyaya dzekuti vanhu vangari pamusangano iwo vaiti kutanga kuti tenengura nyaya dzakaitika kuHarare muna August 2018 musina wombotarisa kaita vanhu vakavati wandei kukura hundi kubatanelo yese.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunare muHarare natanonoka wande weStudio 7. vanhu gumi nemumwe chete vakaurayiwa muPittsburgh muAmerica nezuro mukereke yevatendi vechiJewish yesinagogue. Vanhu ava vakafa mushure mekunge mumwe muchena anopfurikidza mwero Robert Bowers anogarawo muguta iri apinda muchechi iyi achibva atanga kupfuura vanhu ava achiti haafariri vanhu vechitendero ichi nenyaya yekuti vamwe vatendi vacho vanotsigira vapoteri vanonzi vari kuMexico vachida kuzopinda muAmerica. Boaz uyo akabva asungwa mushure mekunge apfurwa nemapurisa ari kutongerwa mhosva makumi maviri nepfumbamwe. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kushora zvikuru mhirizhonga kuvatendi vechiJewish iyi. Iko zvino tochimboenda kuna Ivan Zininga achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai kuchirongwa chesvondo rino chevechidiki icho chatinotarisa zvinoitika muupenyu hwevechidiki nezvavari kuita kusimudzira mureza weZimbabwe vari kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Nasi tiri kutarisa zviri kuitwa nemasangano akasiyana-siyana muZimbabwe kubatsira vechidiki mune zveupenyu, mune zvekuvadzidzisa nekuvachengetedza mumagariro nemararamiro avari kuita. Taita rombo rakanaka tabata mukuru wesangano reHeart for Kids muzvare Sandra Denenga kuti tinzwe kuti zviri kufamba sei kwavari ikoko.
Tiri kuronga kuti musi wemugovera musi wa27 October 2018 anoyo kufira mangwana kuti tinge tichivatichawo maererano nenyaya yekuti vatange mabhizinesi avo. Vamwe vatori nemabhizinesi avo asi tichida kuti tivarumonze pane zvimwe zvinhu zvavangakwanise kuita kuti vakwanise kubudirira mumabhizinesi aiwayo.
Iyi pfungwa iyi imimi seHeart for Kids makaitora kupi?
Pfungwa iyi yakatanga kare, actually Heart for Kids isangano randakatanga inini ndichitanga ndichibatsira twana tudikidiki twokumacreche, twana twuri abandoned netwumagrade 1. Ndakatanga basa iri 2002 asi chakazoitika ndechekuti pandakanga ndichikonzera kufamba nevana ava ndichivabatsira ndichibva kuAmerica iko kuna ndiri kuAmerica ndichiva kumusha ndichisikobatsira muorphanages, vana ava vakatanga kukura pamberi pemeso angu ndokutanga kuita majaya nemhandara. Saka manje vakunzi vanofanirwa kuti vadzinge muorphanage nekuti muorphanage munongotora vana vanenge vasvika pazera siri revanhu vakuru. Saka ndikataka vakuenda kupi vana vasikanzi? Ah, tisumbozvaunoenda kupi nekuti orphanage iyoyi ndopemiri yega vanga vachiziya. Saka manje basa rese rataa tichiita kubatsira vana ava vakangoenda mustreet tanga tichiparadza nguva. Saka ndoita sei? Ini ndandopfuwa ndiri kubatsira vana asi vava vachiri vana mumaziso mangu. Saka ndoita sei? Ndobva ndanamata nezvazvo ndakumbira Mwari kuti Mwari ndiita sei, ndingabatsirei vanhu vese kubvira kumuchechi kurusa kusvika kuzana, ndoita sei? Mwari vakanditaurira in my heart of hearts kuti batsira majaya nemhandara iwayo. Majaya nemhandara iwayo ndivo vanozobatsira even vana vadiki vaya vavanga vachibatsira right now, ende ndivo futi vachazobatsira kumhanya nebaferi kana iwe wachembeino simba rekumhanya nendima iyoyi. Zvokuti zvinhu zvakaoma muZimbabwe hazvikwanisi kuti tingazvirambi handiti, asi inini maonero angu ndiye kudai so kana zvinhu zvakatomera munhu akaita seni ko zvakaomera sejaya nemhandara ari kushiyawo pokutangira. Saka inini ndaona kuti ndikada kuti ndinyire kusvika zvinhu zvanyatsoita muchechetere zvaitira inini here muchechetere kana kuzvaitirawo vamwe vese muchechetere. Saka indangoona kuti tikada kumirira zvare kuti zvinhu zvese zviite muchechetere pamwe tingangotadzi kuita zvozvo upenyu hwu nguva iyi hainawo nemirira. Shungu dzangu ndinadzo saka taakungoita zviripo tinotingabatsire vana ava sei. Yes.
Saka vanoda kunzwa zvizhinji nezveurongwa uhwu vanokubatai kupi?
Vanogona kuenda pawebsite pedu paheartforkids.org and vanondiwa more information even patienda kunonge tichifashanda nemayouthu sosare tinge tichitora mapicture akawanda netumavhidhiyo tichipostwa ipapo nepayoutube nepama vanokwanisa futi kuenda pafacebook tine mapage edu pafacebook vakangosecha Heart for Kids tiripo patwitter pafacebook pese tichange tichiisa zvinhu zvemapicture nezvimwe zvatichatorawo netuma video ipapo.
Na iwayo mashoko enyu tinokutendai kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Vateereri ndinokutendai zvikuru kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Chevechidiki icho chinotarisa zvavari kuita nezvavanoita muupenyu hwavo zvinosimudzira upenyu hwevamwe nekubatsira mhuri dzevechidiki dzakasiyana siyana. Tanga tichikurukurana muzvare Sandra Denenga vanoshanda nesangano reHearts for Kids iro riri kubetsera vechidiki vakasiyana siyana munyika yeZimbabwe. Panhasi togumira pano, ngatisanganei zvakare svondo rinouya pandichakuvigirai zvakare zvechimwe chirongwa chevechidiki anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC, ndoti murare zvakanaka vateereri.
Tinotenda Evans. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa zvechitendero.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu, Yesu simba rangu, unondipa simba.
Manheru akanaka vateereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai zvekare nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tiri kushanya naReverend Blessing Makwara, Secretary General weEvangelical Fellowship of Zimbabwe. Mungatitaurirawo pamusoro penyu nebasa ramuri kuita.
Ndinoitwawo Pastor Blessing Makwara, ndiri munyori mukuru kuboka rinoitwa iro Evangelical Fellowship of Zimbabwe. Inova mubatanidzwawo machechi akawanda echievangelical nepentecostal. Iko zvino tiri kuita mabasa akasiyana siyana, tichitangira pabasa guru ratakapiwa naIshe wedu Jesu, basa rekuparidza ruponeso kune vanhu vose, nekuti Mwari anoshuvira kuti munhu wose aponeswe asvike pakuziva Mwari nezvokwadi. Saka hatisi kusiya kuparidza kutendeuka kubva kumabasa akaipa nekuzivi nekupinda muumambo hwaMwari. Asi tichifamba nemharidzo iyoyo, tinozoonawo zvekare kuti munharaunda yedu mune mabasa anodiwa kuti aitwe kuratidza chiedza chaamatiri.
Mamwe amabasa amunoita ndaapi?
Muchaona kuti tinoita mabasa anosanganisira kuchera zvibhorani, kubatsira hurumende yedu nekugadzira zvibhorani zveGDS zvakafa, kuitira kuti maruwa nevadikani vakwanise kuwana mvura yakachena uye zvivagova neutano. Zvimwe zvatiri kuita izvozvo. Tiri kuita zvekare mamwe mabasa akasiyana siyana ekukurudzira nharaunda nevadikani kuti vaedze kuti vazviraramise munyangwe nezvishoma zvavangawane, yatinoti church and community mobilization. Tichipfuura ipapo tiri kuramba tichiita basa rekunamatira nyika yedu, nekuti shoko rinotinamatirai kubudirira kwenyika yamunogara, nekuti nyika ikabudirira nemiwo mabudirira.
Munowanawo here nguva yokuona nekucherechedza zvematongerwo enyika?
Hatisi kupera pakunamata chete, tiri kugogodzawo pamasuo emahofisi evanotungamirira kuti tiedzewo kubatsirana kuti dambudziko ratinosangana naro nerinosanganikwa nevatendi zvingagadzirisike sei kuti upenyu hwevanhu huvandudzike. Ndo zvimwe zvezvatiri kuita iko zvino semasangano. Takapiwa nyasha naMwari dzekuparidzawo nyaya dzekuyanana, nyaya dzekugara pamwe chete. Saka tinoramba tichibatsira nehurumende nyaya dzepeace and reconciliation. Ibasawo guru ratiri kuita iroro, tichitendawo mamwe masangano edu vanoshandawo vaine zvipatara zvavo kubatsira ruzhinji rweZimbabwe. Vamwe vane zvikoro zvavo vari kubatsirawo fundo yemunyika. Ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri kuita semakereke panguva ino munyika yedu yeZimbabwe.
Zvino takatarisa kuoma kwakaita zvinhu mazuva ano, munotaura chii kuvatendi venyu?
Chatinotaura ndechekuti even tikapinda mushoko ramwari nguva dzekuoma dzaisvikawo kune vana vamwari saka tinotanga nekuramba chiyeuchidzana kuti rudo rwamwari runoramba ruripo kunyange zvinhu zvikaita sezvisingatifambire zvakanaka toramba tichiyeudzana ndima dzakanyorwa nanahabhakuku vanonyora kuti kunyange kumunda kwasabuda chinhu kana matanga akasabudisa mukaka ticharamba chivimba najehovha saka ndopatinotangira ipapo nokuti vamwe vanogona kuva nekukahadzika kuti komwari sei asiri kutisimudzira voona sekuti kunamata hakuna zvakunobatsira saka tinenge tichibatsirana nevatendi kudzokera mushoko ramwari kuti hakuna chinoitika panyika mwari asingazivi toverenga zvekare kuna Jeremiah 17 pavhesi ya7 inotaura yekuti akakomborerwa munhu anoita rurimbo rwake muna mwari anoita tariro yake muna jehovha anzi achava semuti wakasimwa pahova dzemvura saka ndozvimwe zvatinotanga then tinozoendera mberi pashoko tikurudzirana kuti vanhu varambe vachishandira nemabasa amaoko avo nokuti mwari anokomborera mabasa amaoko atinoita ndozvimwe zvatinoita tokurudzirawo tiverengawo kuna mabasa apostori chapter 2 shoko rinotiudza kuti vatendi vaibatsirana vamwe pavaishaya vamwe vainazvo vaiyeukawo vamwe vasina so ndozvimwe zvatinoita asi hatizoperere ipapo tinozopererawo pakunyorawo magwaro anoenda kuhurumende tichiratidzawo kutsutsumwa tichiratidzawo kusungurudzika kuri kuitwawo vatendi kuitira kuti hurumende iwanewo simba rekumhanya mhanya sezvo maziyo anenge achibva kuvanhu anenge akawanda uyezve ari avanotenda nokuteererawo mahari
aiwa nemashoko iwavo abva kuna Reverend Blessing Makwara, Secretary General weEvangelical Fellowship of Zimbabwe. Ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange minesu zvekare zvondo rinouya mune chimwezve chirongwa chezvechitendero. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti morara zvakanaka.
Aiwa tinotenda zvikuru Tanonoka Wande pamwe chete ne Christlike Choir iyo ine kambo katinoshandisa pachirongwa chedu Jesu isimba rangu. Iko zvino tochimbotarisa nhau dzemitambo. Chikwata cheDynamos chabuda mumakwikwi echibuku Super Cup mushure mekunge charohwa 2-1 neTriangle nhasi. Izvi zvave kureva kuti Triangle yave kusangana mumafinals emakwikwi aya neHarare City iyo yakarohwa Capes United 2-1. Mumitambo yeLa Liga kuSpain, Barcelona yarohwa Real Madrid 5-1, kuchiti Getafe yarohwa Betis 2-0. Pari zvino mutambo uri kutambwa wakamira wakadai, Manchester United ine 2 Everton 0 kwatambwa maminetsa 70 kusvika pari zvino. Chelsea yarohwa Burnley 4-0, kuchitiwo Crystal Palace yaita mangange 2-2 neArsenal.
She shines in the night time like a moonlight. I can't let that girl off my side. She's so magical, mama. Black and fine, so sweet and kind. Glory divine, so African. My baby, so African. Baby, I'm going for a cabatana.
Sara Gade,
I'm not going to be doing a kurura. Oh, my love, for you made it. Kero ranga my destiny. Baby, you and I are meant to be. No taka my serenity. Oh, my love, for you made it. Kero ranga my destiny. Baby, you and I are meant to be.
Hey.
nako kambo Sheren kubva kuna Ja Fraser na Jez Prosper tabatashuka kumagumbo chirongwa chedu sezongwa idi yapera Afrika yetimbotasa msore nao zakare mutunga miri wenyika Emmerson Mnangagwa oita msangano wechimbi chimbi kustate house neve mabizimisi mangwana vaimbo vagurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera varikurudzira vanhu kuti varambe vachitora mishonga yavo yema ARV kunyange hazvo vaWalter Magaya varikuti vawana mushonga weHIV tasvika kumagumo echirongwa chedu anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyamina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
So kuhisika tisendaba ku VOA Ndebele.